Africa Center for Disease Control.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Banga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika hweZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabaiwa nhomba imwe chete yecovaccine vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora zvematongero enyika vanonzi vari kukashamadzwa zvikuru kuona kuti mugwaro rakabudiswa nehurumende nezuro pamusoro pevanhu vachasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Doan hapana mapato anopikisa kana masangano akazvimirira. Amai Elena Doan vakasvika muZimbabwe nezuro kuzoongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF pamwe chete nemabhizimisi avanodyidzana nawo. Amai Doan vanga vachitarisirwawo kuongorora nyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Bepanhau reNewsday rinoti gwaro rabudiswa nehurumende rinoratidza kuti amai Doan vachasangana chete nemakurukota ehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission naJustice Luke Malava. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Chipodendere vanoti havaoni kuti rwendo rwaamai Doan rune zvarichabudisa sezvo United Nations pachayo isina simba rokubvisa zvirango izvi, vachiti zvirango izvi zvakatemerwa neAmerica pamwe nemadzisawira ayo anosanganisira Britain nedzimwe nyika muEuropean Union. Muzvinafundo Dendere vanoti amai Doan vanozivikanwa zvikuru pamusoro pengororo dzavanoita munyika dzinotyora kodzero dzevanhu dzakaita seVenezuela, vachiti izvi zvinogona kukonzera kuti vakatemerwa zvirango muZimbabwe vasawana mukana wekumbotererwa nenyika dzakatemera zvirango izvi.
Mumiririri werimwe sangano reUnited Nations vanoitwa ivo Mushare Doan vauya kuZimbabwe vachida kunzwisisa nenhau yezvemasanctions. Chekutanga chakakosha kunzwisisa ndechekuti ivo havashandisi United Nations an official organization yetunoziva, very appointed through zvekunana Iran. Izvi zvakakosha pakunzwisisa nekuti zvinoita kuti tizobatsirikana kana tichida kuziva kuti maoutcomes ekushanya kwavo achange akamira sei. Zvakadaro hazvo zvakakosha kuti kuve nevamwe vanhu vekunze vanokwanisa kuuya vachitaura nevakuru venyika. Zvakakoshawo zvekare kuti vagotaura nevari kuopposition kuti vanzwisise kuti masanctions ari kubatirira sei vanhu munyika, asiwo kuti hurumende inokwanisa kuita sei kuti zvirango zvacho zvibviswe, nekuti pane mhiko dzinofanira kugadziriswa zvakataurwa nenyika dzakaita sana America nana United Kingdom kuti kana izvi zvisina kugadziriswa masanctions haazobviswi. Pane izvozvo United Nations haina simba rakanyanya nemachoices anoitwa nana America nana Britain pachavo. Takara tazviona kuti dzimwe nguva UN inoti nyika ngadziite zvakati, asi kana nyika hombe idzodzo dzisingadi hapana zvinogona kuitwa.
Kana United Nations isingakwanisi kuchinja maonero enyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe maererano nenyaya yezvirango, tingati chii chiri kudiwa neUnited Nations apa?
Mwane rangu ndi kuti vanenge vachida kutipa veni pressure inogona kuiswa nekuti vanhu varikungotaura nezvazvo. Nyangwe zvazvo United Nations isingakwanisi kuchinja zvinhu pachayo, asi mwane rangu ndi kuti vanenge vachitima reports iwaya anogona kuzobatsira kushandura pfungwa dzevamwe vanomiririra America kuUnited Nations. Asi ava muzvare Johan vari kuya vane history yekunyora zvakawanda panhau dzemasanctions munyika dzinovaiolata mahuman rights kufanana nevenezuela. Saka ndinoona kunge zvinotogona kukonzeresa kuti nyika hombe dzacho dziva dzachoti hatichomboteerere munhu wezvachose.
United Nations yakambotuma imwe nhumwa kuZimbabwe, amai Anna Tobajuka. Zvakabatsirei?
One round ndiye kuti amai Tobajuka yakabatsira iyeye Operation Mramba Tsvina. Yakanyanyisa kubatsira nekuti zvinhu zvaibvumiranwa nevanhu veruzhinji kunyika, kunyanya idzo dzinyika hombe. Asi kana takutaura nyaya yemasanctions, inonetsa nekuti mari dzinofanira kupiwa Zimbabwe malone ende nawe kuti Zimbabwe haina futi zvekare kubhadhara zvimwe zvikwereti zvozotiwo nyaya dzemahuman rights aya zvinonetsa kuti tingati pane chichabuda. Maonero angu ndeyekuti vangotambisa zvavo mafuta kuuya nekuzokera.
Kana United Nations ikaona kuti zvirango izvi zviri kukanganisa ruzhinji rwevanhu, munofunga ichatora danho ripi sezvo isingakwanisi kuchinja nyaya iyi iri yoga?
Vakaona zvakadaro vanogona kungotaura maripots avo. Ndinoona kunge zvare Donaldo zvavachange vachitaura, asi pachokwadi tinoziva kuti masanctions havatadzisi kupinza mota munyika, masanctions havatadzisi kubuditsa mari yakawanda. Masanctions anongotaurwa kana dziri nyaya dzekubatsira vanhu, uyezve masanctions chaaripo ndechekungovatadzisa kutravela kunze kwenyika kunova yoko kwavanoda kuenda kazhinji. Asi kuti ningati United Nations ingazokwanisa kushandisa izvozvo kuchinja pfungwa dziye vakaisa masanctions, andioni zvichidaro. Chingatobatsira matrips avari kuita ekuenda kunana United Kingdom kuti pavanonosangana nevakuru vekunyika idzodzo kuda vanogona kuita maconversations ekuchinja mazvirango zviri
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Banga guru rinopretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino kubva pazvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvishanu kubva muzana, kana kuti 5.1%. Asi hurumende ichiri kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvinodarika zvisere kubva muzana, kana kuti 7.8%. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hwananga kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenje, vanotungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Sekuzwa kwedu nguva nenguva veIMF kana hurumende vanotarisisa zvavanenge vakambotaura kuti nyika ichange ichiwanduka kana kuti ichifamba zvakadini, vachitarisa zvavanenge vachiona munharaunda. Pari zvino tasarirwa nemwedzi miri kuti tisvike kupera kwegore. Saka zvavanyore kuti munhu anyatsoona kuti tiri kufamba sei, nekuti tauti kupera kwaOctober takunyatsoona kuti mwedzi miri yasarai maringe nepatiri zvinhu zvinogona kufamba sei. Ndinotenda kuti pane zvinhu zvakati kuti zvingaite kuti veIMF vadzokorodze mafungiro avanga vachiita, vaderedze kusumuka kwenyika kubva pa6% kusvika pa5.1% zvavaita.
Muunga pamuenzaniso here ipapo?
Pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya, Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka na hiyo yu zakari yaka mboti zorerei mamili loe ufumu wenyika. Saka izo zo ingawe chinu chaka ita kuti chi zorere matarifi kwe kusumika kwenyika. Mwe chinu zakari chino gona kuzorera nyika kumashue maringe ne kufamba kwe magetsi.
Munga tana ngura ere ipapo pa dambu zikore magetsi Dr. Kanyenzi.
Magetsi kwa zino awe kuti netsei. Korela pfura 2020 nika yakati sumu kei zakati nyanyei niku ya nyanya mbura yanga ya nyona asitika nyanya sumu za korela pfura chaka abasira janga chini chukuti magiesi kwenyeka anga achuanika zakaita makamba ni asumu kei zakaita kuti we Confederation of Zimbabwe Industries va ungorore kuti capacity utilization yaka sumuka kubapa kuma 37% ikashuka kuma 47% wachitalisa borerino kuti yaito shuka 61% maringene kunaya kwa kaita mbura borerino maringene kuwa nemukana wakati sumukei wekukwenya magetsi waita kuti kuwanikuwa kwa magetsi kwa ngakuri po kutanda kwa borerino kwa kabatila zakare kuti kupawe ni tarisi kuti ufumu wenyika usha ange uchifamba zakanaka iko zino pane zimwe nyaya zakare mafambisirwo emari dzemusika we Dutch auction.
Chii chiri kuitika pamusika apa chiri kupa kuti pave nekugeda geda kwemeno munyaya dzezveupfumi
kusarira mashure kwemari inenge yahwinwa nevanenge vane mabhizi anenge ahwina zvaita kuti pave nedambudziko ririko iko zvino raita kuti Paro market isumuke zvakanyanya tichitarisa zvakare kuda kuwandutswa kwemabhizinesi business takatarisana nekisimusi zvaita kuti kushandiswa kweforeign currency mari yekunze isumuke chose maringe zvakare nekugadzirira kurima mwaka uno wa 2021-2022 zvinochireva kuti mari yekunze iri kudiwa zvakanyanya asi iripo iyoyo haikwani kuti ifande ipate vanhu vose vari kuda mari iyoyo saka nokudaro ndofunga ndo zvinhu zvaita kuti ivo vatidzorerei mumashure matarisiro avanga vachiita sotiziva kwedu zvakare nematarisiro anoitwa kuti nyika ichafamba sei zvinofamba nemaassumptions anenge achiitwa maassumptions avari kutarisa ndingabvumirane nawo okuti zvingangoti dzokei kumashure nekuti tinonyatsaona kuti mwaka uno wekupedzisira kwegore zvinhu zvamboti dzokerei kumashure
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inoti zviuru nezviuru zvevanhu vakabayiwa kamwe chete mushonga wenhomba weCovid-19 unonzi Covaxin unobva kuIndia vatangidze kubayiwa mishonga wenhomba patsva vachishandisa imwe mishonga yeCovid-19 iri munyika. Hurumende inoti izvi zvakakonzerwa nekutadza kwayo kuwana imwe mishonga yeCovaxin kubva kuIndia mukutanga kwegore rino. India yakabatsira Zimbabwe nemishonga yeCovaxin iyi inoita zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 asi mamiriro akaita zvinhu muIndia ave kutadzisa kuti nyika iyi iwane mishonga yekuendesa kune dzimwe nyika sezvo iyo iri pakati pematambudziko makuru ekurwisana nechirwere ichi mukati mezvizvarwa zvayo. Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze kana pane zvekutyira mukuvhenganisa mishonga yenhomba iyi.
Pari zvino hatisati tava neumbowo hunotirakidza kuti kana nhomba dzeCovid-19 dzakasiyana-siyana dzikasanganiswa dzinogona kukanganisa miviri. Umbowo hatitori nahwo hunotirakidza kuti dzimwe nhomba dzine simba shoma dzinotozoda kututsirwa nenhomba dzine simba rakawanda somuenzaniso. Vanhu vakabayiwa Johnson and Johnson yamainzwa pakutanga ichinzi inongobayiwa jekiseni rimwe chete unobva wakwana. Iye zvino izvi ongororo dzatiri kuita kwapera mwedzi mutanhatu dzakutitaurira kuti vanhu vese ivavo vanofanira kubayiwa either imwe yechipiri Johnson and Johnson kana kuti vachida kunyatso simbaradza masoja miri wawo vanofana kutora nhomba yePfizer kana yeModerna. Izvi zvinoita kuti masoja emiri wavo avandudzwe zvakapetwa kune mazana mashanu zvinobatsira kuti miri yavo inyatso simba zvakanaka. Saka hapana zvapo zvatachaona pari zvino zvinogona kukonzera njodzi kana vanhu vakasanganisa nhomba dzeCovid-19. Asi zvinenge zvichida kunge zvichiitwa zvichiongororwa kuti mune remangwana vanhu ivavo utano hwavo hunozoramba hwakanaka here.
Kana munhu akambobaiwa kovaccine achitanga patsva sezviri kukurudzirwa nehurumende, hazvizonetsi here sezvo munhu uyu achizopedzisira ava kubaiwa nhomba katatu?
Kana vanhu vakabaiwa nhomba yekuIndia iyo vakazopiwa dzimwe nhomba itsva dzavanozopiwa somuenzaniso toti vabaiwa Sinopharm yekuChina kana kuti vazopiwa Johnson Johnson kana kuti vazopiwa imwe zvayo nhomba kana Sputnik yokuRussia, vanhu ivava vanenge vatobetsereka zvakapfuura kupfuura ava vakangobaiwa Sinovac yega kana kuti vakabaiwa Covax yega. Nekuti pavanozobaiwa dzimwe nhomba majekiseni avo maviri eimwe nhomba, zvinenge zvaakureva kuti vatova nerimwe jekiseni retatu, kureva kuti masoja emiri wavo atosimbaradzwa zvakapetwa. Hazvina njodzi yatataona pari zvino, zvinogona kutova paya atingati muchirungu advantage.
Chii chinofanirwa kungwarirwa nemunhu ari kuchinjanisa mishonga yenhomba?
Chatinokurudzira vanhu vanenge vakuzosanganisa kana kuti kuchinja nhomba, chikuru chatinovakurudzira ndechekuti vanofanira kunge vachitaura nana chiremba wavo kana namazvikokota kuti vaongororwe kuti miviri yavo inogona kutambira here nhomba idzi munguva yakadii. Semuenzaniso, tine nyika iri kudhuze nekuno kuAmerica, Canada. Canada vanhu vazhinji chaizvo vanosvika kuma 60%. Vazhinji vavo vaingosanganisa, vakapiwa nhomba dzakasanganisa sanganisa. Vamwe vakabayiwa AstraZeneca, vakazobayiwa Johnson and Johnson, vakazobayiwa Moderna, umwe akabayiwa AstraZeneca neModerna. Zvaingosanganiswa sanganiswa se hatisi kuona dambudziko pavanhu ivavo, nekuti nhomba zhinji idzi dzinongoshanda zvakada kundofanana.
Pane mushonga wenhomba unonzi uri nani pakudziva kovaccine here?
Tatava neongoro yakakwana kuti nhomba ingashandiswa kutsiva Covax kune ava vakabayiwa imwe chete vasina kuzowana mukana wekubayiwa jekiseni ravo rechipiri ndeipi, nekuti hatina ongoro yakakwana kubva kuIndia kwaunogadzirwa mushonga uyu. Saka naizvozvo tingangoti kurudziro yatingapa vateereri ndeyekuti kana waakunosandzira kana kuti waakunotora dzimwe nhomba patsva, zvakakosha kuti utaure nachiremba wako achiwo kuti aone kuti angakupanga zano rakadii, sezvo chiremba wako ndiye anenge achinyatsokuziva utano hwako pamwe chete newe, sezvo kurapa kwemunhu iri partnership pakati pachiremba nemurwere.
Asi Dr. Guni, kana munhu achichinjanisa mushonga wenhomba anenge achingodzivirirwa zvakakwana hake here?
Kana munhu akachinjanisa nhomba sezvandambotaura, vamwe wacho vanenge vatova nemukana wakakura wakakahadzika kana kuti yatingati muchirungu advantage, nekuti anenge ane nhomba nhatu pane mbiri.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti sangano rinoona nezvemitambo yenhabvu reConfederation of African Football rarambidza kushandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium panotamba zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe nezvikwata zvekune dzimwe nyika kusvika nhandare iyi yagadziriswa zvose zvayakaudzwa kuti igadzirise. Nepenyuro yeZBC yakare inoti vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vazhinji havana pekugara pachikoro chepamusoro ichi izvo zvavaikukanganisa zvedzidzo dzavo. MuNewsday, hurumende inoti haichadzingi mabasa vanoshandira hurumende vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 ichiti izvi zvichaitwa pakupera kwegore. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masterase Studio 7. na kumana nyaya nyika edu iri kutyisa ende munoziva kuti apererwa hatichazi tonyatsoita sei munoziva here kuti Zimbabwe iri kutorwa nemachina takanyatsogara kutandavara kupfunya chisero kudaiso because iye zvinezvi zviri kuitwa napurezidendi kunyarara kuvanhu vachingonotorerwa minda yavo zvinhu zvavakatosainira mamana vanhu vane chikwereti kubvira chakasiyiwa naamugaba ngazvibude pachena chikwereti ichi kana zvezvekubhadhara vazvobhadharwa pane zviri kuitika iye zvinezvi iye vari kupuhwa mamiriyoni mamwe vari kupuhwa vari kudonoterwa vasingagoniwo kudzosera chikwereti chekuchina chakabvira kudhara machaina aya kusvika achitora panda pese vari kuziva pavakatsika Zimbabwe yaenda nemachina ndikutaurirei kana vanhu vakasangwarira izvozvo izvova hapana chiri kubuda hongu tingati zvedu mukomana pangaapinde asi mukomana ari kuzosangana nezvakaoma chero akapinda ari kusangana nezvakaoma zvinhu izvo ngazviongoro kuti wai machina aine simba rekupinda mumisha yevanhu achitora chokwadi ndo chiri pachena manje chisiri kuda kuburiswa apa
uyo ari kutwa nezvekuti kwaijamisa iye ari kuda utungamiri haa uyo akatorasikavo njere we haa akatorasika njere haana zvaanoziva we nyika ino mwana wezimbabwe as long yai citizen of zimbabwe yaliable kuva mutungamiri wenyika asi iye kunenyaya yekuti yemunhirirwa zvavo kwavakaita upfumi hwenyika vachiisa mumaoko avo vega ndosaka muchiona vachiramba vakangotinanganaga nechinezvigaro vanotoziva kuti hapana chavari kuburitsa vanhuvaya but vanoziva kuti vakangobva pachigaro ipapo hapasisina zvinhu zvavo zvose zvavakaita kuzviziva mapurazi mapurazi chiitiyo 77 nevana vasati vazvagwa zuku zvavo zvazvagwa zvine mapurazi asi munhu isusu veri zvinhu chiri kutambura kubva patakabva kumaelections avakatibirayo hapana kana chinhu chaitiwa namunangagwa chinobatikira kunze kwokubira maelection chavakaita chaicho chaicho hapana hativonei 2023 ari kusvikao vane vezimbabwe vanetseka vatambura hama dzangu
makadiko mhuri yezimbabwe makadiko vashamarati westudio 7 ofana nenhau dzakanaka dzekunotipa nii ndode kuti muudzewo ana komisha unana monzorawo kuti zvavari kutaura zvekuti hanzi maelections haashandi kutaura namunangagwa ndo kunoshanda ndode kuti muzive kuti ZANUPF haisi zimbabwe munangagwa haisi zimbabwe munangagwa haana kusike munhu muzimbabwe maakutifarisira ziyai pekugumira maupinda nemwenje mudziyo apa mosapotana nezanupf kuti hai todo kupa munangagwa dzimwe 5 years dzekuti atonge nekuti nyika iri kubudirira musataure zvinhu zvinonyadzise kudaro nezvinhu zvinogumbure kushungurudze vana wezimbabwe kupe hasha kuvana wezimbabwe zvizamei munyatse kuone hunhu hwevanhu muzimbabwe kana nechitembe zvemunotemba zvichapera
ko chiri kuramba chakavharirwa mabhodha chiiko mabhodha ari kuramba akavharwa kusvika riini ko mabhodha acho akangovharwa kusvika riini mamwe dzimwe nyika dzakavhura mabhodha iro redu racho iro ndiro rongogara rakavharwa wai vanhu vairaramawo nekunotengesa nekutenga nokutengesa vanochirarama sei akomana hamunawo tsitsi here nevanhu vari kutambura kuti mumwe munhu anoshaya chekudya chaicho mumwe munhu anoshaya chekudya kuti opei vana mumwe munhu anoshaya mari yechikoro vana vazhinji vavachaende kuchikoro nenyaya yekushayiwa kwemari vanhu vorarama sei mari dziri kutambirwa hadzikwani kana chinhu saka vanhu vorarama sei there is something which is cooking behind nokuti kuvharwa kwemabhodha hakungovharwe njera pane zviri kuitika saka munoda kuramba muchibhenefita imimi chete ko vamwe vanhu voita sei
ivo vari kuti havagone kuita sarudzo asi makatarisa mai munangagwa kutaura kwatiri kuita izvozvo vari bhodha chikafa vakaunganidza vanhu vanosvika zvokuma 400 vano vechikoro vakatarisa vakabva kuchidodo kubhodha izvozvo vari kanyemba vari kungounganidza vanhu but upedza bhodha vakwanisa kuita mabielection vanonga vachida kuti zviite sei zvaanoita munangagwa zvinopfuura ngatirambe takasimba zvinodarika ndini Stephen kudande
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai vateereri ve Studio 7 ini njini Mike Hove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tirukutari za zhurongwa zhurugu tunga miru waneve chidiki. Shakananga na negu simu zira wagari weku maruwa munyeka. Chubuze yao zhekare neve chidiki nezwe zware International Day of Rural Women. Rino cherechezu wa pasi rose muswa 15 kumikuru. Nechinangwa chukukoshesa kusimu ziru wa kweva naskana newa nukazi weku maruwa pasi rose. Muri ya Zimbabwe, msakanga nukutera chirongwa ichi. Mwine ni Mike Hove, Nasi Maneru na 8pm.
Muchikamu chino, chino tarisa ashirukitika mu Amerika. General Colin Powell, avo wakava munu mkemawe kutanga kuwa guruko taresle kujiza nani zingwe nyika mu Amerika. Vakashaya ni muvuro mushure mukurwara nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weAmerica ava Joe Biden vakati mireza yeAmerica ichagara yakadzikiswa zvishoma kusvika musi wa 22 gumiguru senzira yekuremekedza vaPowell. VaPowell vange vave nemakore makumi masere nemana. General Powell vange vari mumauto kwemakore makumi matatu nemashanu uye vakava sachigaro wemauto ose kana kuti chairman ve Joint Chiefs of Staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba George W. Bush uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Muhlanganya uye we Studio 7 na Dr. Moses Rumano pamsoro pava Colin Powell.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uyese mutungamiriri wemauto munyika yeAmerica semunhu wechitema. Munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyange vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti ba munhu akaita tsaona achafeba nebhandi asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19. Saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno muAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichiche Secretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda nawa Bush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu werudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe papasi asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
KuAfrica vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yava George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yawairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa rawakaita panguva yavo iyoyo zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Avo vange vari Dr. Moses Rumano vari parunare na Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematokero enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Bhanga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yekovaccine vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yeCOVID-19 iri munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezuru zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini jini tanuno kawande jini Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.